Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Nasangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri chikunguru 27, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nyaya yekushayikwa kwemavaccines kumaclinic yelocal authority zvakuti afecta isu sereki sevagari, nekuti isu semurata taparura chirongwa chekuraise awareness kuti vanhu vaende kunovaccinatewa ende vagari vazhinji vanga vazvigamushira. Naizvozvo zvaakudzosera mweya yevagari vakawanda kumasure, nokuti vakuenda kumacancer clinics kuya vachinoshayiwa vaccine.
Vanhu vakawanda votadza kubayiwa nhomba yeCOVID-19 munzvimbo dzakawanda dzemunyika sezvo dzisiri kuwanikwa. Hurumende yabvuma nhasi kuti iri kukurirwa neuwando hwevanhu vari kuda kubayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19.
Zimbabwe ndiyo yekutanga kuita rejista dapivirin vaginal ring kuti ishandiswe nemadzimai muno muZimbabwe. Saka ndinonzwa manyukunyuku, ndinodada nenyika yedu kuti ndisitakava vekutanga tichitendawo zveMCAZ, ndo yakaita yakananganidza zvakanyanya zvine udzamu vachida kuona kuti ring iyi ingashandiswa here muno muZimbabwe.
Mushonga unodzivirira madzimai kubatwa neHIV wobvumidzwa kushandiswa muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vagari vakawanda vemuguta reMasvingo vanoti vari kutadza kubayiwa nhomba yeCOVID-19 sezvo isiri kuwanikwa muguta ravo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vagari vataura neStudio 7 vati vari kushushikana zvikuru sezvo vave nemazuva maviri vachidzoserwa kudzimba vasina kubayiwa nhomba pazvipatara zvekanzuru munzvimbo dzavanogara vachinzi nhomba yeCOVID-19 yapera. Mumwe mugari wemumusha weRujeko vamode kumashoko vati chirongwa chekuiswa nhomba muzvipatara zviri munzvimbo dzeveruzhinji change chakanaka zvikuru, asi nhomba yacho iri kuita shoma sezvo nhasi vaishayiwa.
Ndainda kuclinic yeParujeko chida kuti ndinobayiwa nhomba kuti ndizvidzivirire pachirwere chashura marecha, asi tasvika tikanzi nhomba yakapera. Saka izvi zvava kutiisa upenyu hwedu padambudziko, nokuti nemakwirire avakuita macases evanhu vari kubatwa nechirwere zvanga zvanaka kuti tinge tichibayiwa, asi icho tikachamadza ndechokuti potoinda kunzvimbo dzacho dzinobayiwa takuwana nhomba kusina. Saka izvoreva kuti upenyu hwedu hwatova padambu.
Mukuru anoona nezvekufambisa kwemabasa muMasvingo United Residents and Ratepayers Alliance Muzvare Rumbidzai magurupira vati vakaparura chirongwa chekukurudzira vagari kuti vaende kunobayiwa nhomba, asi nhomba yacho isiri kuwanikwa.
Nyaya yekushayikwa kwemavaccines kumaclinic yelocal authority zvakuti afecta isu sereki sevagari, nekuti isu semurata taparura chirongwa chekuraise awareness kuti vanhu vaende kunovaccinatewa ende vagari vazhinji vanga vazvigamushira. Naizvozvo zvaakudzosera mweya yevagari vakawanda kumasure, nokuti vakuenda kumacancer clinics kuya vachinoshayiwa vaccine. Naizvozvo taikumbira kuti dai hurumende yawedzerawo mavaccines kumacancer clinics sezvo ariwo ari padhuze nevanhu, vanhu havachafambe kupinda mumataun vachienda kuprovincial hospital kunotsvaga vaccine iya, zvinova zvichaita kuti vanhu vange vakaungana vachizozadza nayo korona yacho yatiri kuedza kuti tidzivirire.
Munyori weguta reMasvingo vaEdward Mukaratirwa vati nhomba yambopera, asi vagari vanokurudzirwa kuti vasaore mwoyo nechirongwa chekubayiwa vachiti vakataura nehurumende kuti mimwe mishonga iuyiswe muzvipatara zvekanzuru.
SeMasvingo City Council toda kuzivisa vagari veMasvingo kuti pari nhasi musi wechipiri musi wa 27 July 2021 ma clinics edu ari matatu yerujeko yerunyararo nemucheke ana ma covid vaccines tine tarisiro yekuti munguva shoma shoma here kutevera tichange tichipiwa mamwe ma covid vaccines so that tiendere mberi ne vaccination tine urombo nokuti parizvino takamirira kubva ku Ministry of Health and Child Care kuti pavanongotipirawo then program yedu ye vaccination igoenderera mberi.
Mutauriri we COVID-19 Task Force Masvingo vaRogers Irima vati hurumende iri kurudzira vagari kuti vasasvibe moyo nekuti hurumende iri mubishi rekuisa dzimwe nhomba kubva mhiri kwemakungwa izvo zvichaita kuti munhu wese abayiwe nhomba ye COVID-19.
Tiri kufara ne response iri kubva kuwano vanhu vari kuenda kumasenders kundobayiwa nhomba yeCOVID-19. Zvinoratidza kuti vanhu vari kufarira kuti vange vachirwisana nedenda iri. Kupera kuri kuita nhomba kumakiriniki chiratidzo chakanaka ichocho chinoratidza kuti vanhu vakumhanya kundobayiwa. Saka hurumende iroramba ichiunza nhomba iyoyi yakawanda kubva kunze kwenyika. Hongu inogona kumbonzi apo yashayikwa asi tinoziva kuti urongwa hunenge huripo hwekuti irambe ichiuya kuwana.
Hurumende yakazivisa nezviro kuti vanhu vainge vabayiwa nhomba yekutanga vakange vava miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana nemakumi mapfumbamwe nechimwe nemazana mana nemakumi mapfumbamwe nevatatu 1,491,493. Uye vabayiwa nhomba yepiri vainge vava zviuru mazana matanhatu nemakumi masere nezvinomwe nemazana maviri negumi nevatanhatu 687,216. Vanhu makumi manomwe nevapfumbamwe vakafa nedenda reCOVID-19 nezuro izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa pazviuru zvitatu nemazana makumi manomwe nevatatu 3173. Vanhu zviuru zviviri nemakumi mashanu 2050 vakabatwa nechirwere ichi nezuro izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru makumi mapfumbamwe nezvipfumbamwe nemazana mapfumbamwe nemakumi mana nevana 99,944. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Hurumende yabvuma nhasi kuti iri kukurirwa neuwandu hwevanhu vari kuda kubayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 nekudaro yava kuda rubatsiro. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachipa humbowo maererano nemafambiro ari kuita chirongwa chekubaya vanhu nhomba yekudzivirira kupararira kweCOVID-19 kuparamende, munyori mubazi reutano Dr. Jasper Chimedza vati zvipatara nemakirinika zvave kuremerwa sezvo zvichifanirawo kurapa zvimwe zvirwere zvisiri COVID-19. Vati nekuda kwaizvozvo vave kuda kuti vese vanokwanisa kubatsira kubaya vanhu nhomba yeCOVID-19 vapiwe mukana wokuita izvi, vachiti hurumende yakatotambira chikumbiro chavo ichi. Dr. Chimedza vati masangano nemakirinika anoshanda akazvimirira pamwe nevamwe vanoda kupinda muchirongwa ichi vanokwanisa kuita izvi chete vachiongororwa nebazi ravo, uye vanofanira kunyoresa mumahofisi ebazi ravo mumatunhu ese munyika.
We are now going to disseminate the vaccine rollouts to other partners and stakeholders who are willing to come on board the vaccination exercise. And these will be supervised by our provincial medical directors in terms of selection and in terms of accountability. We are also going to be involving CSOs, involving the private sector. This is to increase the number of centers that will be vaccinating our people.
Tave kupawo basa rekubaya nhomba kune vamwe vanoda. Tiri kutarisa makambani nemasangano anoshanda akazvimirira kuti atibatsire mukubaya vanhu. Asi achange achiita izvi achiongororwa nemaPMD edu ndivo achasarudzwa nekuona mashandiro avanenge vachiita.
Dr. Chimedza vatiwo nekuda kwekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa nekurwara neCOVID-19, vashandi muzvipatara vari kuremerwa, uye bazi ravo ravi kutsvaga vakoti nevamwe vashandi vakasiya basa kuti vazobatsira muzvipatara nemakirinika. Vakurudzirawo paramende kuti ivabatsire kutsvaga mari nezvimwe zvinodiwa kuitira kuti vakwanise kufambisa zvirongwa zvavo zvekubaya vanhu zvakanaka mumatunhu ese munyika. Mutungamiri wesangano unomirira machiremba anoshanda akazvimirira Dr. Johannes Marisa vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa nehurumende rakanaka chose, vachiti richaderedza mitsetse muzvipatara zvehurumende nemakanzuru.
Tinoona kuti inyaine chakuti vanhu vangava kuita imitsetse yakawandisa kuma public hospitals kana kuma clinics zvina rerukire chaizvo nokuda kwokuti iko zvino vanenge vakukwanisa kuwana vaccination pama centers angava masurgery angava makliniki angava mama health institutions akangorejista muno munyika yezimbabwe zvinova zvinoita kuti tinowedzera nhamba vanhu vachange vachizowana vaccine iyo kana tinhomba iyo yecovid-19.
Vakamba vegurukota rezveutano panguva yehurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa nehurumende rakanaka uye ndiro richaita kuti nyika ikwanise kubaya vanhu vayakaronga kubaya kudzivirira kupararira kwecovid-19.
Ndorega danho richaita kuti tione tichikwanisa kumita matargets edu as long as nhomba yacho ichiuya. Zvakanaka, tinomita matargets edu kuvaccinate 10 million people by the end of the year. Saka tinopa kutenda kukuru kuti vazviona zvavakodzera kuti vaite danho iroro. Rinoda monitoring yakawanda kumeka sure kuti hapana abuse inozoitika. Asi ndiro danho chairo rokuenda.
Dzimwe nhengo dzeparamende hadzina kufara kuti kumaruwa makirinika ari kure nevanhu, izvo zvinoita kuti vanhu vasabayiwe nekukasika. Asi vachimedza nechikwata chavo vati dunhu rega rega munyika rine chikwata chinofamba chichibaya vanhu munzvimbo dziri kure nemakirinika, uye mamwe matunhu makuru ane zvikwata zviviri zviviri. Vati kunyange hazvo vanhu vakambotanga vachiramba kubayiwa, pari zvino vanhu vave kuita chamuramba mhuru vakananga kuzvipatara zvekuti vamwe vave kutotadza kubayiwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, rinoti richakamirira mhinduro kubva kuhurumende pachikumbiro charo chekuti varayiridzi vapiwe mari dzekutenga masaisai kana kuti data kuitira kuti vakwanise kudzidzisa vana pamadandemutande panguva ino yecovid-19. Svondo rapera, PTUZ yakanyorera kuhurumende ichikumbira kuti varayiridzi vavaniswe masaisai emahara kuitira kuti vakwanise kudzidzisa vana vachishandisa nhare mbozha uye kuti vakwanise kupinda mune mamwe madande mutande senzira yekudzidzisa vana. Munyori mukuru wesangano iri vaRaymond Majongwe vanoti vachakangomirira kunzwa kubva kubazi redzidzo yepasi kunyange hazvo vakaendesa tsamba yavo negwara. Asi mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti havasati vaona tsamba yakabva kuPTUZ iyi. Hurumende yakaziviso mwedzi uno kuti yakaendesa maredhiyo zviuru mazana maviri muzvikoro zvekumaruva senzira yekubatsira nayo kuti vana vavane dzidzo apo zvikoro zvichakavharwa nekuda kwecovid-19. Ngatinzwei hurukuro yataita navamajongwe pamusoro penyaya iyi.
Chikuru ndechekuti vana vezimbabwe vanofanira kuziva kuti murayiridzi wese ari kwaari ari kuda kuita basa. Tinoda kuita basa, asi taingove nezvikumbiro zviri basic kuti tigone kudzidzisa vana vedu. Vakawanda vanowana varombo, ngapave nefacility inoita kuti varayiridzi vakwanise kuwana data. Vamwe vari kutoda mafoni chaiwo anogona kushandisika kuti vagone kudzidzisa vana, nekuti zvinoita sekuti tiri kuramba kudzidzisa vana vevana vedu nevana vezimbabwe. Hatiri kuti hatigoni kuzviita tichishandisa mari shoma yatinotambira. Asi kusvika nanhasi, kubva patakaita that snowball request, hurumende yacho, minista wedu kana ministry yacho, hapana atati ngatigarei pasi tise mashaka pangu tione kutoita sei nenyaya yakanaka zvakadai.
Ivo vebazi redzidzo vakakuzivisa here kuti vatambira tsamba yenyu?
Maitiro edu vanhu ava vanoita sekunonzi vane vana vavanoda newa. Dzimwe nguva rokuita sekuti vanenge vaita sekunonzi havana kuzviona vazviona. Saka zvatinongoita mazuva ese tinongonorashiwa tsamba dzaenda kumahofisi kwadzofanira kunge dzasvika. Asi nanhasi hapana chatati taona. Asi chiripo ndechekuti mukanocheredza kune zvimwe zvikoro, nyaya yedhata iyi, zvikoro zvinenge zvimwedzi zviri nani, ndiri kuona varayiridzi vanenge vakatanga kupuwa data iroro last week vachidzishandai muzvikoro. Asi kuzvikoro zvevarombo, nokuti vabereki vacho vanototamburawo, hakuna chiriko.
Tichiona kuti kuungana hakusi kukurudzirwa, mune muchitarisira kuti vana vanozodzidza nemutoo upi ivo pamasaisai ipapo?
Chiripo chiri very important ndechekuti WhatsApp platform ndo yanga ichiita sekunonzi ndo inogona kuti iite, nokuti munogona kutoita ari maaudio vana vobvunza mubvunzo muchitaipirana back and forth. Saka tachifunga kuti zvingatibatsira kana dai paidzi service provider nehurumende vaenda kama plan. Nekuti hatidi zvinhu zvatinongoverenga mumapepa kunzi paita chinhu chinonzi learning passport. chinake chinhu chinotakaurwa neministry kwanobvunza any teacher wekuany school haazvizivi saka taitikuona kuti zvinhu izvozvo zvikagadziriswa kana service provider akauyo akati tichaisa dhata pamafoni ematicha emuzvikoro zvakati todavira kuti zvingashandira izvozvo kuti vabereki vanyatsokwanisa kuziva kuti vana vavo vari kudzidza varaidzo zvichimonitika kuzvikoro kwacho kuti headmaster anenge aripo hod anenge aripo paplatform
hadzisi mhuri dzose dzinogona kuwana nharembozha kana mafoni anoita kuti vazokwanisa kunge vachiwana izvana WhatsApp mune muchizotarisira kuti vana vanozodzidza sei
tine magadgets takambozwanzi kumasasa uko kwatangwa chikambani chinoita kuti kugadzirwa macellphones by now tingadai tagadzira zvimagadgets zvinofamba muzvikoro zvinowanikwa nevana vana Rwanda nana Tanzania vari kuzviita vana
avanga vari munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare neStudio 7. Zimbabwe yakabvumidza mwedzi uno kushandiswa kwemushonga unodzivirira madzimai kutapurirwa HIV unonzi Depivirine Ring inova mhete inopfekwa kusikarudzi rwemadzimai. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Sangano reMedicines Control Authority of Zimbabwe rakabvumidza zviri pamutemo kushandiswa kwedapivirine ring mwedzi uno zvichitevera kubudirira kweongororo yakatanga kuitwa muna mbudzi gore rapera. Bepanhau repadande mutande reHealth Times ndiro rakatanga kubudisa nyaya yekuti Zimbabwe yabvumidzwa kushandiswa kwedapivirine. Nyanzvi yakatungamirira tsvagurudzo iyi Dr. Nyaradzo Mugodi vaudza Studio 7 kuti dapivirine ring ichashandiswa nevanhukadzi vasati vatapurirwa HIV senzira yekuzvidzivirira kuchirwere ichi. Dr. Mugodi vati vanonzwa kufara chose kuti Zimbabwe ndiyo yakakurumidza kupa mvumo yokushandisa mushonga uyu. Asi vati mushonga uyu hausati wava kuwanikwa muzvitoro zvemishonga sezvo paine zvakawanda zvinofanirwa kutanga zvaitwa.
Zimbabwe ndiyo yekutanga kuita register dapivirine vaginal ring kuti ishandiswe nemadzimai muno muZimbabwe. Saka ndinonzwa manyuku-nyuku ndinodada nenyika yedu kuti ndisitakavave kutanga tichitendawo zveMCAZ ndo yakaita yakananganidza zvakanyanya zvine hudzamu vachida kuona kuti ringi iyi ingashandiswa here muno muZimbabwe. Saka ndipo patiri kugadzirwa kwemushonga kunotora makore akawanda zvinogona kupfuura ma10 years. Saka izvozvo hanisi kuti mangwana mudzimai akatoenda anowana ringi kukliniki yake kana kuti anowana ringi iyi mufamasi, kwete, hazvati zvasvika ipapo.
Dr. Mugodi vati ishuviro yavo yekuti mukadzi wega wega awane chigadzirwa chekuronga mhuri yaanoda oga zvokuti ndizvowo zvakaita kuti vatsvage mushonga wedapivirine ring uyo wavachazvisarudzira kuti vazvidzivirire tapurirwa HIV.
Zvichaitika ndezvekuti Ministry of Health vanozoona ivo kuti ringi iyi ingasvika sei kune madzimai ega ega anofanirwa kunge achiiwana. Nguva nenguva tinoshuvira kuti mudzimai wega wega aone chigadzirwa chinomushandira iye kuti adzivirire HIV.
Dr. Mugodi vati vakadzi zvikamu 60 kubva muzana ndivo vanotapurirwa HIV munyika, nokudaro vakaona zvakanaka kuti mukadzi akwanise kuzvidzivirira pasina kupiwa mvumo nemudikanwi wake.
Katarisa HIV tinoona kuti madzimai ndiwo anonyanya kuwana denda reHIV. Tingati pavanhu 100 vega vega vari kurarama neHIV, 60 vavo vanenge vari madzimai. Sei zvichidaro, pane mareasons akawanda anoita kuti HIV inyanye kubata madzimai. Zvichitangira pakuumbwa kwatakaitwa semadzimai, sikarudzi yedu tichitarisa nevarume yemadzimai inonyanya kugashira HIV.
Sangano reWorld Health Organization rinoti Zimbabwe imwe yenyika dziri kuchamhembe kweAfrica ine huwandu hwevanhu vari kurarama nedenda reHIV AIDS vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru 400,000. Ongororo yedapivirine ring yakaitwa muZimbabwe, Malawi, Uganda neSouth Africa nedzimwe nyika pasi pechirongwa chinonzi Aspire Study chakaitirwa muSouth Africa, zvokuti shambo iyi yakaonekwa kuti hairwadzi semufeki wayo kana kukonzera hurwere kuvanhukadzi vanenge vachiishandisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.
Yashika nguya kuti timbozwa zvaitika kune dzimwe nyika. Kutongwa mumatare dzemhosva kwenyaya dzeuori dziri kupomerwa vanhu gumi vari pamuzinda weVatican kwatanga nhasi. Vanhu gumi ava vanosanganisira mumwe mukuru mukuru wekereke Roman Catholic vari kupomerwa kuita zveuori pamwe nekuba mari. Izvi zvinotevera kuferefetwa kwenyaya idzi kwemakore maviri mushure mekunge vanhu ava vaedza kudyara mari inoita mamiriyoni mazana mana emadhora muLondon. Cardinal Angelo Becciu, avo vaive mubatsiri waPope Francis, vakamanikidzwa kusiya basa gore rapera kuitira kuti vatarisane nemhosva dzavari kupomerwa. Zuva rimwe chete mushure mekurwisana kwakaitika pakati pevatsigiri vemapato ezvematongerwo enyika akasiyana, nzvimbo dzakapoteredza paramende yemutunisia dzava nerunyararo. Mhirizhonga yanezuro yakatevera danho remutungamiri wetunisia vaKais Saied rekudzinga mutungamiri wehurumende uye kumisa paramende kushanda kwemazuva makumi matatu. Kutare zvemari vamutuli Ncube avari kuparura urongwa hwekufambiswa kwemari hwepakati pegore nemusi wechina vari kukurudzirwa kuti vatarisise magariro evanhu avhiringidzwa nechirwere cheCOVID-19 icho chave neukasha hwakanyanya. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakatozivisa vatori venhau kuti dare remakurukota rakatambira urongwa hwavaNcube. Asi nekuda kwekuti nyika yatarisana nechirwere cheCOVID-19, dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti dziri kutarisira kuti vaNcube vawedzere mari yebudget kuitira kurwisa chirwere chiri kupararira zvinotyisa cheCOVID-19. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti
pakatanga mamajors avo eausterity kubva musi wa 1 October 2018 kusvika pari zvino, poverty nhamo iri kurova vanhu yasimuka zvakanyanya kusvika pa49% of the population, vechireva kuti 7.9 million Zimbabweans vari mupoverty yakanyanya inonzi extreme poverty pachirungu, vechireva kuti vanokwanisa kurara vasina kudya. Iyi ongororo rakaitwa neWorld Bank paripoti yavo yakapublisha masvondo matatu apfuuraya. Saka chaita kuti vanhu vaende mupoverty inhava yekuti mare dzehurumende dziri kunyanya kusungwa zvakanyanya, zvinokonzera kuti hurumende haisi kukwanisa kupa anonzi masocial safety nets akasimba kuvanhu. Vanhu vari kutora mari yepension havana chavari kuwana chine musoro. Pamusoro pezvo vashandi vehurumendewo havasi kuonawo mari iri nani, saka zvinovaremera kuti vachengete mhuri dzavo nehama dzavo nemaextended families. Saka tiri kukurudzira Minister of Finance kuti sezvo taakubuda mumatambudziko akanyanya einstability aikonzereswa nechimbwa mupengo cheinflation, saka ngavachibvisa austerity vasunungure mabhandi avakasunga kuita kuti vanhu vakwanise kuona mari tirwisa nepoverty.
Mashoko ekuti vakawanda vari kunonga svosve nemuromo atsinhirwa nemukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Maonero akaita World Bank ndokuti muna 2019 zvirongwa zvehurumende zvanga zvichingobata hafu yevanhu ivavo vari kutambura. Saka inyaya hombe inofanira kunge ichitariswa iyoyo yokugadzirisa masocial safety net kuita kuti vari kutambura vagone kubatsirika kunyanya-nyanya maringe nenguva yatinayo yeCovid. Saka ipapo kutambura kwevanhu kunobatana nematanho akatorwa nehurumende ekudzivirira kubatwa nechirwere ichi anoita kuti mabasa atidzokei kumashure.
Kove maindustry vari kutarisirawo zvipi? Tabata mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu.
Tiri kutarisawo nyaya yeinflation. Tinotarisa kuti icharamba ichidzika kuitira kuti kuplana kwedu kana kuti kubhajeta kwedu semabhizinesi kunge kuri nyore. Tiri kutarisirawo zvakare kuti exchange rate ichange iri stable. Tichitarisirawo zvakare kuti budget deficit inofinanswa sei. Tiri kutarisira kuti kana pachiita deficit inofanira kuita kadeficit kadikidiki, and financing yedeficit yacho inofanirwa kunge iri yekuti hurumende inonokwereta kubva kumusika wemari isingakwerete kureserve bank.
Panyaya yemitero, Dr. Murefu vatiwo.
Tinotarisira kutiwo Minister of Finance acharerutsira makambani panyaya yemitero nekuti iye zvinezvi makambani akaomerwa.
Asi munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions, vaJafet Moyo, vanoti hapana zvizhinji zvavari kutarisira kubva kuna vanxuve.
Isisu sevashandi takatoneta naminister nenyaya yekuti hapana zvaanoratidza kuti angatiitira saminista. Hapana zvatiri kuona vashandi vehurumende havasi kutambira. Mari yacho inenge ichitaurwa iri kumapepa inonzi surplus. Inongotaurwa kumanewspaper chete kuti hurumende yasara nesurplus. Mari yacho hatiioni kuti inoshanda zvipi munyika.
Studio 7 aina kukwanisa kubata vanxube vanzi vanga vari mudare remakurukota. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Nyanzvi munyaya dzehutano dziri kukurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira COVID-19 kuitira kuti vasavhiringwa nechirwere ichi. Muchirongwa chatinotarisa mabasa anoitwa nevechidiki, Mike Wewe weStudio 7 abata Dr. Tinotenda Simemeza. Avati mhando yeCOVID-19 yeDelta variant iri kutora upenyu hwevanhu vasati vabayiwa nhomba nekukasika zvisinei nezera ravo.
Chirwere chekorona chiri kuparadzika. Tinofanira kuita zvese zvatinokwanisa kuti tisaspread chirwere ichi. Vanhu ivo vanowanikwa vane masymptoms vatestwe, vaite self-isolate. Kana uchinge wazviona kuti chirwere ichi chiri kukuafekta maningi, ona nachiremba nekuchimbidza kuitira kuti ukwanise kuwana rubetsero. Tinokurudzira avo vasati vavhakinetwa vakwanise kutora nhomba kuti tideredzere kuspreada kwechirwere ichi.
Ndanchikumbura kuti muudzawo vateereri zvizere nezvamuri kusangana nazvo muzvipatara umo.
Vanhu vati wandei vari kuda kubayiwa nhomba, but tikuona sezvakare kuti pane nhomba dzakauya manje manje dzinova idzo dzakubetsera kuti makiwa derere. Vanhu vakubayiwa vakati wandei zvakanzi neministri wakasvika before 5 o'clock. Munhu wese anenge ari pamutsetse wekubayiwa nhomba anobayiwa zuva iroro.
Pakatanga kuteke chirwere checoronavirus, vanhu vazhinji vanga vachishaya, vanga vari vanhu vakati kurei, uyezve vechidiki vane atinoti nechirungu maunderlying conditions. Mazuva ano munhu wose 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 wechidiki mukuru ari fit asiri fit nayewo paanobahwa nechirwere ichi vari kushaya. Izvi zvakachinja rini?
It's still the same to say vanhu vakuru uyezve vanhu vane maunderlying conditions uyezve vasina kuvaccinatewa ndo vari kuwanikwa vari kuzofa nechirwere. Vanhu vadiki varipo vari kuwana chirwere ichi, but manumbers acho haana kupanda zvakanyanya. Delta variant nova iyo yatekeshera munyika iri kuratidzawo kuti iri kubatawo vanhu vechidiki nge vari kurwara, but mastatistics achiri kuratidza izvo kuti vanhu vakuru uyezve vane maunderlying conditions akaita se hypertension nediabetes uyezve vasina kuvhaindo vari kuwanikwa vachizosvika pakurwarisisa nechirwere ichi kana kudapapa.
Avanga vari Dr. Tinotenda Simemeza vachitaura vari parunare muHarare naMike Wewe weStudio 7.
Kwazwai, vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Wewe. Ndinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nasimaneru na8pm. Muchirongwa chanhasi tiri kuendera mberi tichizeya nevechidiki vanoita mabasa akasiyana-siyana munyika nezvenyaya yekupararira zvakanyanya kuita chirwere cheCOVID-19. Tiri kutarisawo kuti zvirongwa zvehurumende zvakanangana nekudzivirira kupararira kwechirwere ichi zviri kukanganisa kana kubatsira sei mabasa ari kuitwa nevechidiki. MuZimbabwe musakangana kuteerera chirongwa ichi nasimaneru na8pm. Muineni Mike Wewe.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.